manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 22/2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakasvika pataka achiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni. Vaipara patiti nechigeri vachiramba kuti hatiri kubva miting ipapo kuti vagari vomuno. Aibvazvo uyu musangano weTriple C wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano seizvanza. Zvinhu zvinoda kuzva zvamunotaura.
Bato rinopikisa Citizens Coalition for Change ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudunhu remasvingo dziri kupomera sangano rinoti rinoshanda rakazvimirira reForever Associates of Zimbabwe kana kuti FAZ mhosva yekukanganisa kuitwa kwemusangano waro wekutsvaga vamiriri musarudzo dzegore rino wakaitirwa panzvimbo yezvitoro zvekwamukore kuward 8 kubhikita nezuro. Sangano reFAZ rinonzi nevamwe nderevasori uye rinotsigira pamwe nekushanda nebato rinotonga reZANU-PF. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika panguva iyo vamwe vagari vemumaruwa mudunhu remasvingo vari kupomera sangano rimwe chete iri mhosva yekufamba mumaraini vachitora mazita evanhu vose vava nemakore makumi masere kana kudarika vakanyoresa kuvhota vachivatyidzira kuti vavhotere bato rinotonga pasarudzo dziriko muna Nyamavhuvhu wegore rino. Nhengo dzeTriple C dzinoti vechidiki veFAZ vaitungamirwa nemakuru vavo vakumbira Iziki pamwe chete navairison Kotora vakasvika pamusangano uyu vakabudisa mishina yavo yekurekodha zvaiitika vachiti vabva kuFAZ uye vanotenderwa kupinda misangano yose. Imwe nhengo yeTriple C yaiva pamusangano uyu vataurai mukore vati nhengo dzeFAZ dzakakumbirwa kuti dzibve pamusangano uyu asi dzakaramba dzikataka kuita mheremhere kusvika vazochinja pekuitira musangano uyu.
Chokwadi kuti FAZ yakavhiringidza musangano kana kuti wandingati an internal process yeTriple C yaiitirwa kuward 8 Bigita South pamukore business center musi wa21 May. Vanhu veFAZ vakauya paiitwa musangano weTriple C vachiti hatibvi pano toda kunzwa kuti muchataura zvechii nokuti isu tine masimba okuti hapana patinotadza kupinda.
Nhengo yekomiti iri kutungamirira kusarudzwa kwenhengo dzeCCC yaifambisa basa pachirongwa ichi vaJeffrison Chitando vatenda kuti sangano reFAZ rakavhiringidza musangano wavo apo vaiita chirongwa chekupeta kusarudzwa kwenhengo dzichamirira bata ravo munzvimbo dzemakanzuru pamwe chete neparamende.
Vakasvika pataka achiita miting ndobva vatanga kuda kushandisa mafoni kurekodha. Vanhu vakabva vamira vachiti hazvingagoni. Vaipara patiti nechigeri vachiramba kuti hatiri kubva pamiting ipapo kuti vagari vomuno. Aibvazvo uyu musangano weTriple C wakazikanwa namapurisa saka imoto ichii hatiwi pamusangano seizvanza. Zvinhu zvinhu toda kuzva zvamunotaura.
Mumwe wevakuru veFAZ ari kupomerwa mhosva iyi vagotora varamba kuti vakakanganisa musangano uyu vachiti vaingovopa zvitoro panova pakaitirwa musangano uyu.
Aiwa hatiisi zvinhu zvakadaro asi kuti tinge titongoripo generally it's a business center haisi nzvimbo yekuti iward center or whatever. business center, general business center. Saka sister tongo familia oje dupa business center. Though we are under fans of course. Tori nangu wae kuita iso sobrozi. Atito tende kuindafia zunu zakadaro.
Wakarwe mungu mbo zakata sekwa Gutu, Pikita, Zaka Nechirezi, Varibuli Sanganore Faz, Rakasaru za washandi waro watatu muwati yega yega, awarufamba marae ni mawa wachitora mazita eva nuhose wakanyore sa kufota. Vamwakaita savatale ndisha vekwa basira kwa Gutu vanoti izvi kuchikora kodzero dzevagari vekumaruwa avo vanofanira kusarudza vatungamiri vanoda pasina kumanikidzwa.
Vakomana nevasikana vefazi ava vari kufamba village by village vachizounganidza mavillage members vachivaudza ivo kuti vota yenyu zvamakasununguka asi kuti musangano ukadyiwa tinosangana, SANPF ikadyiwa tinosangana. Zvinova izvo zvakonzeresa even commotion maraini vabereki vachanzwisisa kuti vodii.
Vanhu ava vari kutyidzira vechidiki pamwe chete nevabereki kuti vakavhotera mapato anopikisa vachasangana nemhirizhonga yakasimba inodarika yakamboitika mugore ra2008. Nekudaro vanofanira kuvhotera bato rinotonga. Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weTCC mumasvingo vadirekita ramba vashoropodza izvo vachiti fazi haifaniri kuvavhiringidza zvirongwa zvavo pamwe nekutyidzira vagari kumaruwa.
Isu seTCC hatikufanira nokupindura leader fazi kumaintena purezi emusangano wedu wedivalidation. Zvinhu zvakashata mwemwana mangu vaita zvekupatorawo zvikuru zvozvo zvati handipindiri vayadze also coming in kuzvinhu zvetrebuzia esi hatinei navo zvakaita vakatikirasira zvikurusa.
Hatina kukwanisa kuwana divi remutungamiriri wefazi munyika vaota tapfuma nei sezvo nharembozha yavo iri kunzi haichashandi. Sazvigaro webato rezanupf mudunhu remasvingo varobson mavhenyengwa vati havatauri pamusoro pezviitiko zvesangano refazi vachiti isangano rakazvimiririra. Sangano refazi ndiro rakatungamirira sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf musarudzo dzegore rino. Asi vakawanda mubato iri vanonzi havasi kufara nemabatirwo akaitwa basa nesangano vachipomerwa mhosva yekudzika vanhu muzvinzvimbo vachisiya vakasarudzwa nevanhu. Izvi zvinonzi nevamwe vanoongorora nezvematongerwo enyika zvinogona kuita kuti bato riri kutonga risavhoterwe zvine mutsvimdo mune dzimwe nzvimbo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Kodzi Mtimba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vasimuka nhasi vakananga kuEgypt uko vanonzi vakokwa nemumwe wavo mutungamiri wenyika iyi vaAbdel Fattah el-Sisi. Bepanhau reHerald rinoti rwendo rwavaMunangagwa kuEgypt riri kusanganawo nemusangano wakakosha weAfrican Development Bank kana kuti AFDB Summit uchaitirwa kunzvimbo yekutandarira yeSharm el-Sheikh kwakare kuEgypt uko vanonzi vaMunangagwa vachaita musangano nevamiriri venyika pamwe nemasangano vakakweretwa neZimbabwe seurongwa hwenyika hwekuedza kupedza kubhadhara zvikwereti zvayo. Musangano webhengi guru remuAfrica uyu unonzi watanga nhasi uye uri kupera nemusi wechishanu svondo rino. Svondo rapera, hurumende yakaita mumwe musangano uri pamusoro pezvikwereti zveZimbabwe uyu wakapindwa nemutungamiri weAFDB Dr. Akwin Adesina pamwe nevaimbo vemutungamiri weMozambique vaJoakim Chisano ava vari kutungamira muhurukuro dzekuti Zimbabwe igadzirise zvikwereti zvayo. Sangano reUNICEF richishanda nemapazi ehurumende anotire vashandi nemagariro akanaka evanhu pamwe neremukati menyika kuburikidza nehofisi yamabharani mukuru wehurumende kana kuti Registrar General's Office vari kufamba mumisha yekumaruwa vachibatsira kusimudzira kuti vanhu kunyanya vechidiki vari kunzvimbo dziri kure vava nemagwaro ekuberekwa kana kuti mabirth certificate. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Zvinogona kushamisa kuti kune vanhu vanozvarwa vokura kusvika pakuita vana nevazukuru vasina kuwana magwaro ekuzvarwa kana anoratidza kuti ndovanani. Asi izvo zvinowanikwa kunyanya kumaruwa akawanda emunyika kusanganisira kucholocho mudunhu reMatabeleland North. Mbuya Margaret Marandure Nyati, avo vane makore makumi manomwe nemana ekuberekwa vanogara kumvundlana kana kuti Ward 13 pedyo necholocha center uye vanoshanda sadamba nevana kana kuti child care worker vachishanda pasi pebazi rekugara zvakanaka kwevanhu. Rimwe rebasa ravo nderekubatsira kuti vana vasina magwaro ekuzvarwa nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana kusanganisira kupesana kwevabereki muwanano vawane magwaro aya.
Vana vanenge vadhampiwa vabva kusouthi nedhaura apu. Vana vanodhampiwa muno vanenge vachikwa habazi wangu ndo vanotobatsira. Pane nherera nenge akafigwa complete asina vabereki. Tobetsira vose vana vanotambura.
Amai Simangele Ndebele avo vane makore makumi mashanu ekuberekwa vanogara mumusha weFC nemucholocho uye vanoshandawo sachild care worker. Vanofamba vachikurudzira veruzhinji kuti vatorese vana kunyanya magwaro ekuzvarwa. Dzimwe nguva vanotoita zvekusvika pamisha yavanoziva inenge ine vana asina magwaro aya uye vanoti kune vamwe vabereki vanoratidza kusada. Amai Ndebele vanoti mukita basa ravo dambudziko guru ravanosangana naro nderekuti vanofamba mitunhu yakareba vasina zvifambiso. Mbuya Marandure vanotsinira.
Tinoda transport. Tikapiwa mabhasikoro okufamba padhuze nemota dzokuinda kure. Transport ndiyatochema nayo. Ne training yokuti vatsva vanenge vachipinda vazive kuti basa rakanangana nei.
VaNicholas Maposa ndemumwe mugari wekumuchina kana kuti Ward 10 uko kunogara vanhu verudzi rwechisan chinove chinhano makiromita makumi maviri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwecholocho center. Vanofara kuti vana nevamwe vanhu vemunzvimbo iyi vari kuwaniswawo magwaro ekuzvarwa. Taedza kubata vaHenry Machiri, mukuru webazi raRegistrar General, asi nhare mbozha yavo yange isingabatike. Hatinawo kukwanisa kubata vekumahofisi eUNICEF munyika kuti tinzwe kuti chirongwa ichi chiri kufamba zvakadii. Asi mafigiro akabva kumahofisi ebazi remagariro evanhu akanaka ari mucholocho anoratidza kuti pane vana vari pasi pemakore gumi nematanhatu vanopfuura zviuru zvitatu nemazana mashanu nemakumi mana 3542 vakawana magwaro ekuberekwa kana kuti birth certificate kekutanga uye vanhu mazana matanhatu vapfuura makore gumi nematanhatu vakawana magwaro kekutanga. Nzvimbo yecholocho nedzimwe mumatunhu ematevereland nemidlands dzine vanhu vane chitsama vasina magwaro nekudawo kwenhoroondo yegukura hundi. UNICEF iri kubatsira hurumende nechirongwa ichi nerubatsiro rwakabva kuhurumende yeSweden rwemari inosvika madhora mamiriyoni mashanu emari yekuAmerica iyo iri kushandiswa mukutsigira mabasa emadamba nevana kana kuti child care workers nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwawo kuBikita, Chimanimani nechipinge mukubatsira vakarasikirwa nemagwaro avo panguva yemafashamu yecyclone idai. Ndakamirira Studio 7 paCholocho Center, ndini Kudzanai Musengi.
Kunyangwe hazvo mapato ari kurwisana muSudan akanyorerana chibvumirano chekumbomisa kurwisana nemusi wemugovera kuSaudi Arabia kuitira kuti masangano anopa rubatsiro zvikuru rubatsiro rwechikafu akwanise kufamba munyika iyi achigovera rubatsiro. Hondo inonzi ichiri kuenderera mberi. Nhumwa dzinobva kumapoka maviri ari kurwisana anoti emauto enyika nechikwata cheRapid Support Forces dzakabvumirana pamusangano wakaitwa muSaudi Arabia svondo rapera kuti vambomisa hondo kwevhiki, asi chibvumirano ichi chatadza kuremekedzwa. Saudi Arabia yakabatana neAmerica mukuedza kuyananisa mapato maviri aya. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuPretoria muSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza.
Hondo iri mukati menyika yeSudan iri pakati pemauto enyika iyi nemamwe mauto ari kudaidzwa nezita rekuti Rapid Support Forces yanzi imbomira kwechinguvana ichiitirwa kuti vanhu vagone kuunzirwa chikafu uye zvimwe zvakakanganisikwa zvakaita sezveutano uye nemvura nezvimwe zvakadaro mumadhorobha zvigone kudzoserwa mukupuhwa vanhu.
Mungati hondo iyi iri kubata sei vagari veimomo muSudan?
Hondo iyi ihondo yakanganisa ugaro hwevanhu nenzira dzakawanda kusanganisira kubvisa vanhu pavanga vagere zvingadaro vachienda kune dzimwe nzvimbo dzeSudan kusina hondo kana kuti vachitobuda munyika yeSudan. Zviri kunzi kunyika yeEgypt ndo kwanyanya kuenda vanhu vakawanda vari kupotera vachitiza hondo iri muSudan. Zviri kunzo pafiwa kusvika pazuva ranhasi nevanhu vanodarika mazana manomwe uye kwakakuvara vanhu vanodarika zviuru zvishanu. Kurava kuti hondo iyi ihondo yakanganisa zvakawanda mukati memagariro evanhu. Vamwewo vakabvunzwa pamusoro penyaya yehondo iyi. Zvizvarwa zvemuSudan zviri kuti zvaneta nehondo iyi nokuda kwekuti ugaro wemhuri uri kukanganisika. Vari kutiwo upenyu semaziro avaihuita hondo isati yatanga hwakakanganisika. Kungava kuti vanhu vari kuenda kumabasa, kungava kuti vanhu vari kuita izvo zvaivapa raramo, zvinhu zvisaitiki nokuda kwehondo yaitika. Saka zvatiri kuona ndizvozvo zvekuti hondo yakanganisa zvakawanda mukati menyika yeSudan, yakanganisa ugaro hwevanhu.
Nyika dzakadai seZimbabwe dzingadzidzei pahondo iyi yatiri kuona iri kuitika muSudan?
Nyika dzakaita seZimbabwe nedzimwewo nyika dzine runyararo pari zvino dzinoda kuti dzidzidze kuti hondo hachisi chinhu chakanaka. Vanhu vanoda kuti vagarisane murunyararo, vagarisane nenzira inoita kuti runyararo rwuripo rusakanganisike. MuZimbabwe tiri kuona takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzi, chimwe chiitiko chinogona kuti vanhu vasawirirane, chiitiko chinogona kuti pagone kumuka kuwirirana. Naizvozvo chandingade kukurudzira muZimbabwe, mapato ose zvavo kusanganisa nehurumende yeZimbabwe, ndechekuti ngapaitwe zvinhu zvinoite kuti runyararo rwuripo rwukanganisike.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza, vanodzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa, vari parunare kwakare kuSouth Africa naMarvelous Muhlanganya weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanochengetedza mhuka muKenya veSave the Elephants, sangano rekuBritain rinobatsira kuchengetedzwa kwenzou muKenya, vari kushandisa nyuchi kudzinga nzou kuti dzisaparadze zvirimwa zvevarimi munyika iyi. Mikoko yenyuchi idzi inobatsirawo zvakare kuwanisa varimi ava mari kubva muhuchi nenamo. Vatim Scott vanomirira South Carolina mudare reSenate muAmerica, vari vebato rinopikisa reRepublican Party uye varivo senata wechitema webato iri vega, vazivisa nhasi kuti vari kuda kukwikwidza musarudzo yekutsvaga achamirira bato iri musarudzo dzemutungamiri wenyika dzichaitwa gore rinouya. Vanhu makumi maviri nevatanhatu kana kuti 26 vanonzi vafa nechirwere chekorera munyika kubva zvachatanga muna kukadzi gore rino kusvika pari zvino, uye huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere chemanyoka ichi hunonzi huri kukwira zuva nezuva, apo chirwere ichi chichinzi chave kupararira kumaruva. Izvi zvinoteverawo kufa kwevanhu vatatu svondo rapera kwachirau mudunhu diki reZvimba kumashanaland West. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rakazivisa kuti svondo rakapera chete vanhu vanosvika mazana matatu nemakumi maviri vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera. Huwandu hunodarika vamwe mavhiki ose kubva zvatanga chirwere ichi kubva musi wa12 kukadzi gore rino. Vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakabatwa nechirwere ichi nemusi wechishanu svondo rapera woga. Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti kunyange huwandu hwakakwira svondo rapera hazvisati zvasvika pakaitisisa. VaMujiri vanoti vave kudzidzisa vagari vose kusanganisira nevekumaruwa nezvinodikanwa kudzivirira chirwere ichi.
Urova hwedu hweministries ine maprovincial medical directors nemadisti medical officers nemahealth promotion officers vari on the ground kudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi chinonzichii, zvinodzivirirwa sei, uye kana warwara unoita sei. Saka vanhu ivava variko, vagara variko mamusha ikokoko mumacommunities mavillages zvose variko vachidzidzisa vanhu.
Amai Maudi kana washika vekwazvimba vanoti vari kupiwa chenjedzo yekuti vasamhoresane zvekubatana maoko kusaitira tsvina pese pese uye kuti vawanze usanana pamvura yekunwa nezvekudya. Chirwere chekorera chinonzi chave kuwanikwa kumaruwa uko chinonzi chakauraya vanhu vatatu kwachirawo svondo rapera vamwe vanomwe vachinzi vari kurapwa vari panzvimbo yakachengetedzeka pachirawo hoo. Vagari vekwachirawo vanoti vanofunga kuti chirwere ichi chakaunzwa nevatendi vechechi yejohani masowe avo vavanoti havabvumirwe nechitendero chavo kuendesa varwere kunorapwa kuchipatara sekutaura kwaamai Snodia Chirau. Asi mukuru wechechi yejohani masowe uko kwakasiyira munhu wekutanga nechirwere chekorera mudunhu rekwachirau vajustin sitole vanoti kuenda kunorapwa kuchipatara isarudzo inoitwa nemutendi pasina kumanikidzwa.
Handirangidziwo munhu kuenda kuklinik, saka muchiona kuti munhu achiti ari kuda kuenda kuda kwake achidzoka ndokuda kwake anodzoka kuda kwake achiende nokuda kwake kwezikuchiti hai chechakaoti ukaenda achimubata ichimutikudi kamutona kana nenhasi izokamukafamba izvizi nokuda kutanga nemapostori mazhinji atiri kupiwo.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti muHarare zvinhu zvakagadzikana sezvo vanhu vari kuita vashoma munzvimbo dziri kurapwa varwere vekorera dzakaita seBeatrice Road Infection Hospitals iyo inonyanyozivikanwa nerekuti paNazareth.
Seems like the situation is stabilized, meaning the book we do have markets and we are one or two, but not Zvakatanga Zvichiitanesi. For example, muNazareth hospital, there are only 5 patients admitted.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevarwere reworking group on health vaitai Rusike vanoti chirwere chekorera chave kupararira kumaruwa nekuda kwekufambidzana kwevanhu vachibhakachirana uyewo vanhu vave kungotengesera pese pese nekuda kwenyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka. Vanosike vanoti zvibhorani zvinogara zvakafa izvo zvinomanikidza kuti vagari vatsvake mvura munzvimbo dzisina kuchena.
Touyawo zvekare dzimwe nguva zvibhorani zvinofa kana kupera mvura, vanhu vozenge zvakare vaakunochera mvura kumifuku, dzimwe nguva vachinochera mvura isina kunyatsochena, isina kunyatsochengetedzwa kumatsime aya asina kuchengetedzwa zvakanaka, izvo zvinogona zvekare kuvaisawo panjodzi. Saka zvoreva izvo kuti mabasa edzidziso, kunyanya takatarisana nyaya yeutsanana, zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti anga achisumudzirwa nekumaruva kwese nekuda kwekuti korera haisi kuwanika mudhorobha chete iye zvinezvi yapararira nekumamisha.
Panyaya yemakereke asingabvumire nhengo dzavo kuenda kuchipatara, varusike vanoti hurumende inofanirwa kutaurana nevakuru vemakereke aya kuti vaone kukosha kwekurapwa kana varwara uye kugara pakachena.
Tinoona kuti dzimwe nguva tine vamwe vaya vanopinda makereke aya asingabvumidze kuti vange vachienda kumakirinika kunorapwa. Zvinenge zvakakosha kuti hurumende inge ichiita hurukuro nemisangano nevakuru vemakereke ivavo, ichiedza kuvakurudzira kukosha kwekuti kana vachinge vasangana nedambudziko ringave remudumbu vange vachiendawo kupi kumakirinika vachinorapwa. Uye pavanoitira magungano avo emakereke paya pange pachigadziriswawo nyaya dzezvimbuzi, nyaya dzekugeza maoko nenyaya dzemvura.
Pari zvino vanhu vanosvika chiuru chimwe chete nezana nemakumi masere nevasere kana kuti 1188 vari kurapwa munzvimbo dzakawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzeutano dziri kukurudzira mhuri kuti dzikurumidze kuendesa vadikani vadzo, zvikuru vana vari pasi pemakore mashanu, kuzvipatara kana zvaonekwa kuti vari kupisa muviri zvakapfuurikidza. nyanzvidzi dzinoti kupisa kwomuviri uku kunogona kuzokonzera kugwina gwina nekuita sekunge munhu avhiringika pfungwa, izvo zvinozokonzeresa kurasikirwa kweupenyu. Kudonha kana kugwina kwemunhu uku kunokonzerwa nechirwere chepfari kana kuti epilepsy. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vaudza Studio 7 kuti kana muviri ukapisisa zvakanyanya, uropi hwemunhu hunoguma hwave kuroverana mudehenya remusoro.
Kana mwana ukaona akugwina temuzi yachikwira, zvotadza kuti urwere hwacho hwatidzike hwati nyanyei. Tinokurudza kuti mumhanye nemwana kuchipatara nekukurumbidza, nokuti mafibrilar convulsions akanonokerwa kuitika. Brain dzemwana dzinochirovera mumusoro imomo, zvinoita kuti atinoti pressure yemumusoro ikwire zvakare. Kana pressure yemumusoro iyo yakwira, zvichatanga kukonza kuti mwana iyeye aite maproblems. Anokwanisa kuguma aita kana maproblems akaita sana cerebral palsy, anokwanisa kuguma aita cabbage, nokuda kwokuti brain dzakanganisika nokuti manonoka kuendesa mwana kuchipatara. Temperature ichikwira, brain dzichikuvara.
Dr. Chiripanyanga vaendera mberi vachiti vabereki ngavasavhunduka kana vaona mwana achigwina-gwina, asi kuti vamhanye naye kuchipatara.
Tinoona zvakare kuti mukanyanya kunonokesa zvakare kuendesa mwana kuchipatara akatadza kurapwa nenguva, mwana anokwanisa kumashaika nokuda kwemafibrilar convulsions kana nekugwina-gwina kwanenge achiita ikoko. Saka mukaona mwana wenyu akugwina-gwina, aine flu kana chikosoro kana chichaya kana mudumbu, temperature yakakwira, timhanyai naye kuchipatara, nokuti zvinenge zvichitadza kuti urwere hwake hwatidzikei zvakanyanya. Saka musavhunduke, musati mamhepo, musamhanya naye kung'anga kana kumaprofita. Mhanyai nemwana kuchipatara mukaona mwana anga agwina-gwina. Zvinobatsira kuti akwanise kuwana rubatsiro nekukurumbidza, apore nekukurumbidza.
Bishop Cuthbert Nyaruvenda vanotungamirira sangano reZimbabwe National Practitioners Association vanoti vanosangana nevarapwa vane dambudziko iri vakawanda, uye vanokurudzira nhengo dzesangano ravo kuti dziendese varwere ava kuzvipatara kana vapedza kuvashandira.
Chirwere ichi chinonzi zerasi tinochiziva, vamwe vanochitaura nepakawanda, chakafanana neanonzi mafits, kuti munhu anongogwina gwina. Vamwe vanototi tsviyo, tinotochirapa zvakanyanyisa, bhikozi ukapisa stereki miri unogona kuita machances ekugwina. Icho chinorapika asi chiri dangerous, nekuti chinoda nyanzvi dzinonyatsoziva mushonga. Saka ng'anga nemaprofita tovakurudzira kuti vakaita zvavanenge vaita unga vaendese munhu kuchipatara, kuti vazhinji vanoshaya nacho.
Asi mazvikokota munyaya dzezveutano nemishonga yechivanhu Dr. William Nyarota vanoti hongu matenda ose ane tsanangudzo pakurapwa nenzira dzechirungu, asi kune mamhepo anovhiringidza utano hwevarapwa ivava.
Zvinoitika kuti kana munhu asina nhoroondo kana history yemaseizures, hongu anokangoita maseizures kana kuti pfari dzogona kutoita wese kana even kana kufa. Aita pfari idzodzo, asi kazhinjinji inowanzoitika izvi kana aine chivanhu chinenge chaitika. Chiriko chivanhu chokuti munhu anogona kukanganiswa nemweya yakaipa, asi zvogova nebiological interpretation.
Chiremba vari nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vachimirira Chinoi mudare reparamende Dr. Peter Mataruse vapawo pfungwa dzavo maringe nezvedenda iri.
Ndokugwira-gwina, saka vanenge vamuona vachigwina kana vatofa hazvioneki papostmortem. Ungangoonekwa kuti vakafa neasphyxiation yekuti vaishota oxygen malungs acho nemagams nechinzvimire zviri blue zviri deoxygenated. But kuti uchiri akafa nemaseizures afa very difficult to take. Seizures muvana vazhinji inovadza kukonzerwa netemperature.
Ongororo yakaitwa nesangano reEpilepsy Support Foundation of Zimbabwe mugore ra2014 yakaburutsa kuti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu 500,000 vanorarama nedenda reepilepsy munyika. Gore negore nyika dzinopembera zuva reInternational Epilepsy Day musi wa2 kukadzi, uye sangano reWorld Health Organization rinotiwo vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million vanorarama nedenda iri pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Vateereri, musakanganwa wachirongwa chedu cheLive Talk nhasi na8pm manheru, apo tiri kutarisa nezvemamiriro eupfumi hwenyika pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Pangove yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa kuti hurumende yavo ichatora matanho ose anokodzera ekudzivirira mutengi. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau zvakare. Bato rinopikisa reCCC ropomera sangano rinoshanda rakazvimirira reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZI mhosva yekukanganisa musangano waro kubhikita nezuro. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanosimuka munyika vakananga kuEgypt uko vachanopinda musangano weAfrican Development Bank. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gibbs Dube.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngomvulo mhla ka-22 kuNkwenkwezi 2023 ngo-Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhethwa khona abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxenye nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar lebhondi lakithi lapha, nxa unganika i-$1 i-US dollar kunika i-18,000.
Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe.
Ngakade beqale bakhuluma lathi first enqikade sizaba leminye imibono, kuzaba nzima ukuthi kwakhona umuntu ebhadale i-30 days. Kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona.
Bazonde okumangalisayo abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimoto enzikini edolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi abakunhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe baphazamise umhlangano wabo ebhikita izolo lapha kade bedinga abazabamela kukhetho lomakansila lamalunga edale lephalamende kukhetho oluzayo. Bathi amalunga e-FAZ akubikwa kuthiwa adlelana lebandla elibusayo bafike ku-Ward 8 baphazamisa obukhethwa khona amalunga e-CCC phansi kohlelo lwe-consensus candidate selection. Abakuhlanganiso ye-FAZ umnumzana Kumbira Iziki lomnumzana Edson Kotora kuthiwa bebekhokhela abatsha abaphakazamise umhlangano lo. Kodwa uGotora utshele i-Studio 7 ukuthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba baphazamise umhlangano lo. Loba kunjalo abakubandla le-CCC bathi luqhubekela phambili uhlelo lwabo lokudinga abazancintisa kukhetho oluzayo. Sixoxe ngodaba lolu lonkosikazi Ellen Jeriyedenga obona ngezokhetho kubandla le-CCC.
Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ephalamende lekhansilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama-citizen caucuses kuma-province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma-provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama-citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukuthi simela ePhalamende leCouncilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lok nokudinga abameli olwama candidates lumi njani lapha okulezikhenxa kumbe lapha okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assemblies zona lawa. So so far ahambe kuhle sibili njalo sesikhangelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela eParliamente lesekansileni.
Ye kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lolu lungani kwabantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi. Ngoba kanyazani ibavela bakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngapi kumbe ngapi. Hayi sikho khona kuleni.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa ama venue ngama ward coordinators kumbe ngama constituency coordinators bona abantu abangama technical persons. Nxa kulezi khalazo ezithize abantu bebexoxisana labe organizing department yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenue ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu yikuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelele ngabantu abonke zingathi kuhade kumbe kuconstituency.
Lo ngunkosazana Ellen Shiriyedenga ubona ngezokhetho kubandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Uyabona bona abantu abantu abangoprovincial odeputy babo, they are still the same people who are selecting people khonapha. So mbona ngathi umehluko kawukho, i-concept inhle, ibizo layo lihle, kodwa indlela eyenziwa ngayo it's still manipulated.
Njani akujule khonapho babancu?
Angithi into enzakalayo umuntu obuyezo announce umhlangano nxa kuyi candidate yayingu-MP yadliwayo yiyo buyezo announce umhlangano announce ama date etshela abantu ukuthi khona sizaba lo mhlangano ngelanga elinje okwenza lokhu nalokhu lalokhu. For example, mina ngingumuntu owenkayi enkayi South, ungachecka umuntu etusi ombuzayo uza kutshela ngecandidate yabo eyadliwayo ku-previous election ukuthi wenza lokhu, baza kutshela ngobaba uNokuzeni uSibanda onguye ongu-chairperson. So-ke kuyatshengisa ukuthi umehluko awukabi khona omkhulu, kodwa into le abayiphetheyo yinto enhle kodwa ebithwa ngendlela engayisi.
Kumele ngakwamiswa njani?
Uyabona into okwakumele yenzakale bekufuna khona phana uhlupho kuba lokulwa. Uyabona after ukhetho luka-2018 ngabe kwahle kwaqala i-process grassroots level eyokuthi khona kuma-cells ward structures khona phana ukuthi abantu baqalise ukukhuluma ngokuthi bazakhetha njani ama-candidates. But kwasala bona abantu bela mandla amakhulu awokuthi yena lona umuntu okade engu-provincial chair kumbe umuntu ongubani banoku-structure sona siyani give abantu who decide who is going where even ku next election. Abantu bona bona bayazikhetha bazifake ende kabakhishwe. I can guess ukuthi sizathola kubuyela bona abantu ababevele bekhona khonapha okutshengisa ukuthi the whole thing was manipulated.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukunhlanganiso ye-Freedom Alliance sixoxela ese-Johannesburg kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele-Egypt lapho azangena khona umhlangano omkhulu oqoqela ibhanga le-African Development Bank. Iphephandaba le-Herald libika ukuba uMnangagwa kuzakhulumisana labangakahlawulwa izikwelede ngele-Zimbabwe emhlanganweni lo. Kukhangelwe njalo ukuba uzakwenza imihlangano embalwa leziphathamandla zawale-Egypt. Ukugugudeka komnotho eZimbabwe lokukhuphuka kwentengo yempahla ejiyeneyo elizweni lonke jikelele zokuzenza abatshintsha imali okungekho emthethweni labo bekhuphule intengo abathengisa ngayo imali yakwamanye amazwe beqhathanisa leyaseZimbabwe yama-RTGS. Lokhu sokusenza abantu bephile nzima ngoba kabasenelisi ukuthenga ukudla kumbe ukubhadala ezibhedlela okufunakala khona idola lemelika. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Iningi lithi umnotho weZimbabwe usufike kwisibanga esesabekayo njengoba sebesehluleka ukuthenga ukudla ngemali yaseZimbabwe esiphose yaba ngumquba. Kunje amavinkili wonke afuna idola lemelika. Unkosazana Siphiwe Ncube usiphatheleni otshintsha imali emkambo omnyama koBulawayo uthi ayisibo abenza imali eZimbabwe ife kangaka emabhanga.
Sengingavuma sengingangavumi. Ngingazi njalo ukuthi ekuweni kwakhona ukuthi bone sayidindawo bathi sibawise njani. Kube singathi lona lenza into ezistraight thina senze okurong angazi ukuthi ngakubiza ngokuthini. Ngoba ngiyathola ukuthi ebhenki rate yabo iba phansi kithi ngxe nge-70%. Nxa singasiqathanisa i-US dollar le bond lakithi lapha. Nxa unganika i-$1 i-US dollar. Kunika i-18,000.
Osiphatheleni abaningi imali abatshintsha ngayo kubikwa ukuthi bayithatha kunkokheli zelizwe ezibasebenzisayo ukudinga imali yemelika. Ukwazana Thembalethu Dube ngusiphatheleni.
Kunzima malume la. Lathi kulezi nsuku asiyiboni iyawoma sibili. Abantu abasafuna ukutshintsha imali ngama-rates. Bathi ama-rates sekuqansa kakhulu. Wonke umuntu usele-RTGS eningi so sokungani sebe-pleasure.
Zothi imali iningi la.
Hhayi lamakhiwa.
Amakhiwa lawo waqambi.
Akaqambeki ngaqambikiwa nyalamba phe.
Lezi bhedlela sezibhalisa ngemali yezangaphandle asafuni ama-RTGS. Ugogo uPhethi Makhokho uyagula. Bamxotshile kudokotela ngoba engena dola lemelika.
Kunzima mntanami okwemali sibili kunzima ukuthi ngathi imali ngiyayithathanga. Imali kangilayo. Umuntu nje ngiyahlupheka nje kanjela abazukulu. Kuyabe kufuneka khonapha la mabhuku ezikolo kangikwanisi. Ngapha ngiyagula esibhedlela iyahamba bathi bafuna amaphilisi kufuneka iuse. I-X-ray ngiyethatha khona le drubhini lokuphila mphila nzima ngihla nzima ngapha ngiyagula kangikwanisi. Bathe bafuna i-use kufuze ngiyethathile ukuze ngiyethatha le-echo. Bathi i-echo hambe ithathe etown. I-X-ray konke hambe ithathe etown. Iskani hambe ithathe etown.
Uyagula.
Ngiyagula nomkhuhlane wenhliziyo.
Osomabhizimisi uMnumzana Nkosilathi Masilankata uthi sokumele amise umsebenzi ezinye izisebenzi zakhe ngoba imali yeZimbabwe kayisela mandla ukuthenga ngisho loluthi lomentshisi.
Ngile business lapha eshop engirana ithengisa impahla. So ngokwenzakala kade silapha ekhaya eZimbabwe lapha bafuna ukuthengisa impahla ngamabhondi. So amabhondi ayasilimaza ngoba thina lokho esabe sukuwoda sukoda ngeforex ngama-US. So ukuthi ntshintshe ibhondi to-US sukundilimaza imali yakhona isakwana isayivumi. Ngilezi sebenza zabantu abayi-10 ezisebenza kimi ngokuwa kwemali. Sengifuna ukukhatha izisebenza sisebenzisa labantu abayibili futhi ngikhona ukusebenza lapho.
Umnumzana Atabel Maplanka ingcwethu ehlaziya zomnotho ukuchaza ngokufa kwemali yeZimbabwe.
Kusenzwa lokhu kusenzwa ukuthi emhlabeni kulezimpi kuphinde kube lezinto ezenzakala emazweni e-US sisebenzelana lawo. Ayiwo aqinaso sisenza ukuthi izimali zingami kahle. Phinde futhi phezu kwalokhu yebo kuliqiniso ukuthi uhulumende weZimbabwe abasomagabazi kwezemali. Abagwanisi shem. Sesifika sesikhuluma ngezindaba zokuthi izimali zihlelwa njani. Hayi lokhu abagwanisi.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ehlala ethembisa uJesus Kabanzi osomabhizinisi abakhuphula intengo yokudla mahlana lokwala ukuthatha imali eZimbabwe. Akulo kutshintshayo impahla lokudla kuthengwe ngedola lemelika. Kumbe ngesilinganiso sedola lemelika kusetshenziswa umkambo omnyama. Uhulumende usevumele abantu ukuthi bathenge impupho amafutha okupheka lokunye kwabanye amazwe okungeniswa elizweni kungahlawulelwa umthetho we-customs duty. Kambe kuzanceda lokhu na? Abadala bathi sizocela isivuthiwe. Imele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Band.
Ikansili yakoBulawayo esebenzelana lenkampani ye-TTI Parking Solutions bakhangelwe ukusungula uhlelo lokupaka izimota enzikini yedolobho lapho abanikazi bezimota abalakho ukukhokha imali efika phose ikhulu lamadola US $90 ngenyanga. Lokhu sokuchaphule abanye abalezimota abathi kabasuze benelise ukuhlawula imali eningi kangaka yokupaka izimota. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kukhangelelwe ukuba kuza kuba lenhlelo ezigoqela amakhadi abalisa ele-platinum, ele-gold, le-silver, awukupha imota kusukela ngoNhlangula. Kusigaba se-platinum, umtshayeli wemota uzakhokha amadola phose alikhulu ngenyanga, okuza kwenza ukuba apake santando edolobheni leli. Phansi kwesigaba se-gold umchayeli uzahlawula amachumi amahlanu amadola emelika i-US $50. Ukupaka santando okwamaviki amabili kuthi njalo ukupaka iviki yonke phansi kwekhadi le-silver kubiza amachumi amathathu amadola emelika i-US $30. Okwamanje abachayeli bezimoto bahlawuliswa idola lemelika ukupaka izimoto okwehola elilodwa. Abantu bayakusola lokhu. Umnumzana Meluleki Moyo umchayeli omchova othwala uZulu enzikini yedolobho uthi kabala mali yokungena kuhlelo lolu.
Ngakade beqale bakhuluma lati first enqekade sizaba leminye imbono, kodwa ke hayi nje babona sebekuspecifikile sesizathatha nje akukhona lokhu, kodwa kuzaba nzima ngoba ukuthi kwakhona umuntu abhadalele i-30 days kuyabe kunzima ngoba bungakwazi ukuthi kwakhona wena imoto yakho izahlala yini ikhona ngesituation esilayo kade simoto ziyafa kakhulu la le fuel iyadula, so ukuthi ubhadalele i-30 days kuba nzima.
Umnumzana Thapiwa Nyoni ulombono ofanayo.
Leyo vele akuyenzi into zangkona ziyadura, ungathi $90 per month mina ngiyabe ngihola malini nxa kuzakuthi i-parking ifuna $90 per month mina ngiyabe ngihola malini. Akula phela umuntu ohola more than $300 or whatever, so vele hhayi lokhu asisoze sikuvume
lokho. Lokhu kusekelwa njalo ngumnumzana Justin Nkomo.
Imota singani siyi-punishment kuba lani, ayisachazi uba le mota ungena etawuni le mota siyi-stress susiba le BP kuba le mota ngobulawayo. Whereas izinara abakwe izinara ungazibhatalela umthelo wakho $30 uyinjey uyaqhubekeka impilo yankona i-easy, uyazihambela we-evo yakona uzibhakelapho yakona around the country yakho uyahamba uyapho yakona ngela problem than ukuthi ndibhaki ngibhatale ukuma ngayenzile into ongela any business engiyenza nge-$90 is too much.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Efi Ncube uthi imali izahlawulwa kodwa ayihambelani lesimo semigwaqo.
Into esikhangelelwe ngabantu khathesi ayisikho nje ukuphela ukuthi kube lula ukubhadala, yokuthi lokho kwathenjiswayo ukuthi kuza kwenziwa ngomva kwe-parking le imigwaqo emihle, imigwaqo okuhambeka kuyo, imigwaqo eyenza ubulawayo abukeke iba khona, yikho sekudingeka manje. Yebo kambe siyakuzwa lokhuyana ukuthi imali iphume ngalindlela, uyabhadala ngenyanga ubhadale ngemva kwenyanga ezingaka mba mafika mangaka kumbe insuku ezingaka, konke lokho siyakuzwa, kodwa sekudingeka ukuthi imali ibonakale ukusebenza kwayo iguqule impilo zabantu njengalokhu kwathenjiswa.
Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi kuqakathekile ukuba abantu bananzelele ukuba idolobho leli lidinga imali yokulungisa imigwaqo lokunye.
Lapho uthi khona abantu bengaphaka baphaka izimoto zabo endaweni ekhayindekayo, khona sizathi singaqeda bese siyenze okunye, ngoba imali yedolobho efunakalayo ukuthi kulungise imigwaqo yonke ithemba iyafika kuma $700 million. So kathesi imali esiyitholayo ayikafiki $700 million ukuthi sibe le-total rehabilitation yemgwaqo.
Kusukela ngoNhlolanja nyakenye ikhansili yakobulawayo yamanyana lenkampani ye-TTI Parking Solutions ukuhlawulisa abachayeli ukupaka izimoto enzikini yedolobho idola elilodwa leMelika, okuyinto engayamukelekanga ngoba abachayeli labo somabhizimusi bethi kubulala amabhizimusi njalo kuyadla esambeni. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Simangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine libika ukuba lihlaselwe namhla ngele Russia esigabeni seDnipro. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba ele Ukraine lithi lenelise ukuwisa ezinye indizamtshina zakwele Russia zohlobo lwama-drones. Abalwayo kwele Sudan bakhangelelwe ukuba bazalandela izinqumo zokubeka phansi izikali okwensuku eziyisikhombisa kusukela namuhla. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibutho like lahlasela ekuseni namhla eGhadum lisebenzisa indizamtshina ezithwala imibhobho emikhulu. Abomthetho bathi uhlupho lokusetshenziswa okungekho emthethweni kwamafutha okutshintsha umbala womuntu abe mhlophe nke solusabelele ilizwe lonke. Athi uhlupho lolu solusemaphandleni eZimbabwe ngesikhathi abezempilakahle bekhala ngokwehluleka ukwelapha abasebenzisa amafutha atshiyeneyo aguqula ijwabu lomuntu ngokuhamba kwesikhathi libe mnyamatshu. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Banengi abantu abasebenzisa amafutha atshiyeneyo agcotshwa ikakhulu ngabesifazana abafisa ukuba lejwabu elimhlophe. Kwesinye isikhathi imizamo yokuthi abantu bebe bahle ichiya belamaqhubu ebusweni njalo abanye bemnyama chu. Umnumzana Thaddeus Sibanda ohlala eVictoria Falls ngomunye wezimuli ezilondoloza izigulane ezehluleka ukusila izilonda ejwabini osekwehlulela bezempilakahle. USibanda uthi umzukulu wakhe oyintombazana owayeleminyaka eminingi egcoba amafutha agoqela Kerolite, imovethi kanye le-epidem, kwathi dlwe kibo ububi bawo lapho sethe wehlelwa ingozi yokugwazwa kunyanga edluleyo osekuze kwafika namuhla inxeba lokhe lixhwatha.
Sasingathungeki sona isikini silikhona ukuthi kubambane izinyama. Sakuyaze sithwele nzima, sasina saluza izimali eziningi. Uthi manje wane limele kangaka linyazwe ngamambodlela abangane bakhe. Ezethungwa ngaphi manje? Sihambe sihambe esibhedlela kwathiwa umntu wathungeki lo. Inyama lezi bezingasa.
Ubunzima lobu bucizelelwa ngudokotela Thabani Moyo okhokhela isabelo seMathebeleland North kuhlangothi lwezempilakahle olwe-epidemiology and disease control. Uthi ukugcoba lokhu kanye lokuhlaba ijekiseni yokutshintsha umbala ube mhlophe akulungelanga izigijimi zomzimba ama-hormones kanye lejwabu. Wengeze njalo esithi uhlupho lolu lubangelwa yokuthi amaphilisi asethengiswa mahlayana loba nje ezilindweni zamabhasi.
So uma ungalimala ukuthi kuhile kwangkhona obviously it is difficult ngendaba yokuthini iskin sakho vele sesifragile khona ngokwathi.
Okunye njalo umoya uthi kuyalimaza izinso kanye lesibindi ikakhulu kwabahlabayo. Umnumzana Kelvin Moyo omele izakhamizi kunhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association uveze ukuba abathengisa amafutha okutshintsha ijwabu bawathenga eZambia.
So siyaxwayisa kakhulu ukuthi abomthetho nxa bengaqinisa ukuthi ama-products la indlela zonke ezibuya ngawo eZimbabwe kusamele zivalwe in terms of making sure ukuthi i-product play ngaba limited ku-society. It means labakusebenzisayo abangeke bebe baningi. Njalo siyabe sesisiza umphakathi.
U-Senior Assistant Commissioner Paul Nyathi, isikhulumeli samapholisa eZimbabwe, uthi udubo lolu soluhlasele lasemaphandleni.
Yakula indawo esingathi thina i-specific. Nxa senza ama-patrols, senza ama-stop and searches, siyathola ukuthi ama-drugs lawa siyawathola endaweni eziningi.
Unyathi uthi ngensonto kubotshwe abantu abangamashumi ayisithupha lanhlanu 65 abathengisa amafutha la kanye lezidakamizwa kulandela ukusungulwa kohlelo olulesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. Ngaphansi kohlelo lolu sekubotshwe abedlula amakhulu ayisithupha lokhe umnyaka uqalileyo bemanyanela beMedicines Control Authority of Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bamangaliswa ngabezinhlanganiso ye-Operation Dudula labanye abathi bazotshengisela emigoqweni kusukwana ezilandelayo besithi kumele abangalamaphepha aqondileyo bephume bephele kulelo lizwe. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kule South Africa.
Kulo umbiko obhodabhodayo emphakathini owethulwe i-Operation Dudula labanye bathi sebekhathele ngabantu bokuza abahlala kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Bathi bazatshengisela emigwaqweni kunsukwana ezilandelayo besithi ele South Africa kumele lilalele abakufisayo. umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazane ezim imbokodo unkosazana Beatrice Mathuthu utokwethusayo ukuthi sebekuboneka nenge ukutshengisela ofana nalokhu sekugcina sokuchaphakela ebantwini bonke ababuya kwamanye amazwe lalabo abaselizweni ngokusemthethweni.
Sicela ukuthi abantu bangasithathi kancane lesi sixwayiso. Siyazi ukuthi abantu bazathi hayi vele sihleli sixwayiswa njalo nje kuhlele ukuthiwa kasiphume sihambe, odlalo nje kuthiwa kasiphume sihambe. Sithi kubomama, abomama bengasithathi kancane lesi sixwayiso. Ababona ukuthi ngalelo langa umuntu uvikelekile lezingane, kungathi umuntu angaxwaya kakhulu izindawo ezingathi zilabantu abanesihlekanyana abayisiqhuku, umuntu ahambe ngokuqaphela bese siye emsebenzini, abantu behambe beqaphele ekolo njengolwabo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye uthi bakhathazekile ngalesi sixwayiso.
Nxa kuyukuthi bakubona kuyukuthi kunabantu abanganawo amaphepha abangene elizweni laseSouth Africa ngokwekho semthethweni, zikhona ingatsha zomthetho ezimelana naloko. Kumele izikhalazo zabo baziqondise kulezo ngatsha, zibe yizo ezikhangelana nalolu daba. Lokhu okokuqondana nabantu ngqo bethi bona yibo abazokwenza bathi bavala nelizwe akuncedi muntu.
Inhlanganiso ezithi zizatshengisela phandle kwamaofisi kamongameli Cyril Ramaphosa zigoqela e-Operation Dudula, Sisonke People's Forum, la mabandla ezombusazwe asanda kubunjwa. Bathi eleSouth Africa seligcwele ngakho kalisela ndawo yokugcina abantu abaselizweni ngokungekho emthethweni. Ubona ukuqoqwa kwalokhu kutshengisela njalo ebona ukuhanjiswa kwenhlelo zenhlanganiso yesisonke People's Forum, umnumzana Freeman Bengu uthi kusukela mhlaka 1 Nhlangula bazalubhekisa emaofisini kaRamaphosa e-Union Buildings befuna into yonke imekhwimilili elizweni kukhulunywe ngokuthi kwenziwane ngabantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni.
More than 35 organizations that are in South Africa, from grassroots, NPO, NGOs, political parties, we will be demanding ukuthi uCyril Ramaphosa comes out and answer us in regards to indaba yokuthi ama foreigners la agcwele la eSouth Africa uzoyenzani ngawo, ngoba sesimthumele ama memorandums abo abamaningi. Sizobe sihlezi lapho asisuki asiyindawo till uCyril Ramaphosa aphuma azosiaddressa, azositshela ukuthi uzoyenza njani indaba yama foreigners agcwele la eSouth Africa.
Ubengu uthi ababuyele emuva ngokuthi wonke oselizweni ngongekho emthethweni akaphume aphele.
Sasisho ukuthi wonke ama-foreigners, sithi ama-foreigners are illegal eSouth Africa, from Zimbabwe, from Nigeria, from Pakistan, from China, from India, from Europe, from America. Sifuna ukuthi wonke ahambe. Abantu abangekho emthethweni ukuthi babe la eSouth Africa, sifuna ukuthi baphume baphayele la eSouth Africa.
Sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli sikaRamaphosa obengaphenduli umakhalekhukhwini. Lobanje uhulumende ubengakaphawuli ngalo mlayezo ngesikhathi inhlanganiso ye-Operation Dudula ihamba ixotsha abantu bokuza emsebenzini lesibhedlela. Umongameli Ramaphosa wathi akukho emthethweni lokhu, kodwa kufanele kubikelwe amapholisa kube yiwo athatha inyathelo nxa kukhona elizweni owephule umthetho. Lesi sixwayiso siza ngesikhathi izizalwane zeZimbabwe eziphose zifike izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezilamaphemithi eZimbabwe Exemption Permits sezitshela ukuthi ziphume ziphele elizweni nxa zingaphumelelanga ukuthola olunye uhlobo lwamaphemithi. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe ikakhulu ezihlala elokishini leHammarskraal duze lePretoria zithi zikhathazekile ngemva kokuqhamuka komkhuhlane wekholera osubulele abantu abedlula ithumi kuleyo ndawo. Bathi balokhu esabela ukuthi lo mkhuhlane wangena edolobheni lePretoria ugcine ususabalele ilizwe lonke. Melestudio 7, Johannesburg, kwele South Africa, ngimuthuso Khumalo.
Ulanto namhla sixoxa ngezomnotho ngesikhathi idola leZimbabwe lisiwa okumangalisayo njalo lentengo yempahla eGNEO ikhuphuka elizweni. Singakagqibi uhlelo lwalo namhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Umiswa umhlangano webandla le-Citizens Coalition for Change okukhetha abazamela ibandla leli kukhetho oluzayo. Abathengisa imali bathi kabayisibo ababhidliza umnotho weZimbabwe. bazonde okumangalisa abantu obulawayo ngemizamo yokukhuphula inhlawulo yokupaka izimota enzekeni yedolobho leli. Sokulabantu abaningi emaphandleni eZimbabwe abasebenzisa amafutha okuzihluba ijwabu ebusweni. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wolivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.